Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 18, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe gweta ropikisa mutemo wesarudzo unorambidza vagara kunze kwenyika kwenguva inodarika gore kuvhota. Vakawanda voshora kurohwa kwemutori wenhau weStudio 7 nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kuulawayo nezuro. Kuwandudzwa kwemutemo wecriminal law reform kunonzi kunombunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pamberi pesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta vanqovani stole vaendesa mapepa kudarire pamusoro kuvulawa yonhasi vachipikisa mutemo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinopedza gore zviri kunze kwenyika zvibviswe mugwaro revavhoti vachiti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Mutemo wesarudzo uyu kana kuti Electoral Act wakashandiswa kurambidza vasevhia Kasukuwere kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi vakasukuwere vakabva vakwirawo kudarire pamusoro-soro. Vaendeswa kumatare igurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi uye muchuchisi mukuru wehurumende vaAhmed Ibrahim. Hatina kukwanisa kubata vaziyambi kana vaIbrahim kuti tinzwe mativi avo. Sangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists nemamwe anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru kurohwa kwemutori wenhau weStudio 7 nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kuvulawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru wezangano reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJI, Perfect Hlongwane, ati sangano rake rinoshushikana zvikuru nekushungurudzwa kwakaitwa vamwe vatapi venhau vaiita basa ravo muvulawayo nezuro, vanosanganisira muzvari Anastasia Ndlovu. Vamwe vatori venhau vaviri, Pamina Stuso naLungelo Ndlovu, vanonzi vakabva vachiita zvekutiza. Hlongwane ati sesangano vange vasingatarisira zvakadai sezvo vakaita misangano nevemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira ZANU-PF senzira yekuedza kuti vabatsire kuchengetedzwa kwevatapi venhau pavanenge vachiita basa ravo.
Tinofunga kuti izvi hazvina kufanira uyezve hatifaniri kuti tinge tichiva nevanhu vanoita mhirizhonga pakati pedu. Sevatori venhau tine basa guru rekuona kuti tazivisa vanhu nezviri kuitika munyika. Naizvozvo tinofunga kuti vezvematongerwo enyika vanofanira kuti ndivo vanofanira kutungamira panyaya yekuparidza runyararo.
Tuso uyo anove nhengo yebhodhi remisa anoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa.
Tiri mukati mukuinterviewa ndovakabva vauya mhomho yevanhu vakapfeka matisheti akanzi vote ED ndokutanga kutibvunza kuti murikutorera chii mifananidzo. Dzimai mifananidzo iyoyo because hatidi kuti tibude mavideos. Isu tikati aiwoga tinovatore venhau tinobvisira chii. Ndokutanga kutorova umwe wedu Anastasia ndokumubatabata zvisina rutsigo.
Mzvare Ndlovu waonekwa navana vachiremba nhasi uye vasvitsa magwaro ekuongororwa kwavo kumapurisa sezvinotarisirwa panyaya yakadai. Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe Chapter, Vatavani Moyo, vashorawo chiitiko ichi vakati itarisiro yavo kuti mapurisa achaferefeta nekusunga vari kupomerwa musva yekurova vatori venhau ava.
Tinoramba tichitsinidzira kuti mapurisa ngatibetserewo kubata nhunzvatunzva idzi nekubata basa zvine mazvo kuti varatidzire kuti havasi kuzonga vachidai kurera mhodzi dzinodai kusumudza mhepo dzemhirizhonga sedziri kuratidzira panyaya yatiri kutaura nezvayo.
Tabata mutauriri wemapurisa muBulawayo, Assistant Inspector Nomalanga Musevele, kuti tinzwe divi remapurisa, asi vati tibate mutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati. Assistant Commissioner Nyati vati vachiri kuferefeta nyaya iyi sezvo yakamhangarwa nezuro. Vati vachazozivisa zvinenge zvabuda nekufamba kwenguva. Taedzawo kubata munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, asi nharembozha yavo yange isingapindi. Mutauriri webato rezano PF mudunhu reBulawayo vaAchichisango vabvuma kuStudio 7 kuti vakanzwa nezvechiitiko ichi, icho vati vanoshora zvikuru sezvo chichivhiringidza kuchengetedzwa kwerunyararo kwavati kunokurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanoyo mutungamiri webato rezano PF.
As a party we will not tolerate anything that disturbs the peace that our first secretary His Excellency Comrade Edim.
Sebato tiri kuita ongororo yedu kuti tizive kuti vanonzi vakaita izvi ndivanani chaizvo kuitira kuti mutemo uzadzikiswe. Kana vaonekwa kuti nhengo dzemusangano zvechokwadi, tichatora matano anoenderana negwaro remusangano panyaya dzakadai, uyewo zvinoenderana nemutemo wenyika.
Nyika yakatarisana nesarudzo mwedzi unouya, uye vamunangagwa vari kugara vachikurudzira kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo. Asi mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga vasiri kusungwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS, Wabet Masaraure, vanoti vakanyorera bazi rezvedzidzo yepasi tsamba yekukumbira kuti zvikoro zvivharwe mwedzi uno sezvo huwandu hwevadzidzisi vanoti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika huri kuramba huchikwira munyika. Vadzidzisi 600 vanonzi vakamhangara nyaya dzekumbunyikidzirwa kodzero dzavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota redzidzo yepasi Dr. Evelyn Glovu kanawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navamasaraure nezvenyaya iyi.
Tine dambudziko gurusa rekushungurudzwa kwevarairidzi vana vechikoro nekuabhuzwa kwepropati yezvikoro. Matambudziko aya tokunyanywa kuwana achibva kuvarairidzi vakawanda nyika yese. Tarekodha makesi anokwana almost 600 ekushungurudzwa kwemhando yakasiyana-siyana. District ranyanyotora mukombe pamaripots atiri kuwana riri Rushinga District. Kushungurudzwa kuri kunyanyoitwa vanhu vazhinji ndevazhinji vari kufungidzirwa kunzi varotsigira bato reTCC vachiyingwa muzvikoro vachiudzwa kunzi vanogona kurasikirwa neupenyu hwavo. Tinewo mamwe matambudziko vamwe vari kuzomanikidzwa kunoparticipata mumakampeni eruling party ivo vachinge vasiri mamembers. Tine vana vari kutorwa vachienda kunopa entertainment ruling party. Tinozonyanyorwadziwa nevana vepakanoti kuRushinga zvakare vanga vachitorwa mamondays nemawednesdays pakatoni secondary vachiitiswa toy toy nemaupezano vachienzi vari kufanwa kuti vadzidze gwara remusangano vachiri vana vadiki. Matambudziko ese aya akawanda nekushandiswa kwezvikoro kuti chikoro kana chikanzi ndo chiri kuitwa rali zvatakaona musi uno kuchinorumba kuzaka. Musi wacho unozi vana vadzoka kuchikoro musi wemonday hapadzidzike inenge iri tsvina infrastructure iri meant for vanhu vashomanini ichishandiswa nevanhu vanosvika mathousands akawanda.
Pane zvamungati maita here kuti muone dambudziko iri richipera? Ndiani wamakanyorera?
Takabata munyori mukuru mubazi zire Minister of Primary and Secondary Education Mai Tavela tichivazivisa matambudziko aya anosanganisira mudzidzisi wedu wekuzvombe akapotsapo ndwamusuno atewa nevanhu vatatu vachimuwandira vachizanisa kuita TPC akapona nepaburiretsono tichikumbira kuti dai zvikoro zvambovharwa tozovhura kana makakatano aya apera zvagwaro redu takanyorera musi wa 12 July rakangonyora mahighlights ezvatokuwana kubva mumasenders akasiyana-siyana nyika yese kumanikidzwa kuita vanhu kuenda kumarali kufosoredzwa zveteachers society nezvimwe zvakawanda tikanyorera zvakare kupublic service commission tiri kumirira kunzwa mhinduro yavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaobet Masaraure, vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuhwedza. Masangano akazvimirira oga akaita serinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI nere Community Tolerance, Reconciliation and Development kana kuti COTRAD ave kuita zvirongwa zvekuedza kupomodza mirizhonga yoramba ichiitika munyika pamberi pesarudzo dza 2023. COTRAD ine chirongwa chinonzi Conversation Not Confrontation chiri kuitwa mudunhu remasvingo kunyanya nevechidiki. Dunhu iri ndiro riri kunzi nevanopikisa veTCCC riri kunyanya kuitwa mhirizhonga nevebato rezanupf vakarwa hondo yerusununguko pamwe nevasori. ZESNI yakaparurawo chirongwa chinonzi Vote in Peace uye iri kutenderera matunhu ose munyika iine vaimbi ichikurudzirawo vechidiki kuti vasiyane nenyaya dzemhirizhonga. Panewo mavhidhiyo akawanda ari kutenderera pamadandemutande anoonekwa vanonzi vatsigiri vezanupf vachiti vachaita kafiramberi vanopikisa. Mapurisa anoti haasati apirwa nyaya idzi uye vezanupf vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCOTRAD vazivanai muzorodzi.
Chirongwa ichi ndechokurudzira runyararo zvinonzi Conversation Not Confrontation. Izvi zvinobva mumaonero nomutsvakurudzo zvatakaita taona kuti baiwa pakaita mbongamupopoto mumusha vanhu vari kumuka vakarumana mutsipa chose mumusha wamasvingo. Tikatarisa mubhikita toona kuti kune vanoridzirana pfuti. Tikabata futi kuchiredzi tinoona kuti kune vanorogwa vachikwekweredzwa neshamu. Tikabuda mumachivi umu tinoona kuti pane vamwe vanorogwa vachitosungwa varogwa futi ivavo vasina mhosva. Saka isusu tazoona kuti aiwa dambudziko iri kuti ripere rinodai kuti isusu tibatire pamwe todzokera mumacommunities tine urongwa okurudzira runyararo tichikurudzira nyaya yokuti aiwa mhirizhonga haivaki. Ngozi haiendi kumba kwavakutuma, inouya kumba kwako iwe unenge wauraya munhu. Saka sarudzo dzatinoda isarudzo dzakachena.
Vamuri kutarisira kuti vanzwe mharidzo yenyu ndevapi?
Tirikurudzira vechidiki ndo vatonyanya kutangisisa nokuti ndo vanoshandiswa nemapato ezvematongerwo enyika. Vechidiki uye ndo vachine simba rokumanya vachiimba vasure kwemota dzemapoliticians vachiti vakasangana nevavasangana naye anenge asingawirirani nebato ravo vanenge vachirova.
Kumaruwa chirongwa chenyu chiri kubatawo nenzira dzipi?
Madzimambo ndiwo vakabata mushando venevevhu rinotsikwa navanhu vachifamba vachiita zvekutsvaga rutsigiro. Saka madzimambo ndetimakurudzira zvakare kuti vakurudzire runyararo mumatunhu avo.
Tiri kuona mavhidhiyo ari kutenderera mao veteran vachichichidzira vanhu vachidi, mune zvamuri kubatawo here kudivi iroro?
Mao veterans ndo mamwe futi ari kukurudzira mhirizhonga. Tiri kuvatageta zvakare tichivakurudzira isusu kuti aiwa ndimi varidzi venyika, ndimi makarwira nyika kuti iuye, asi makarwira kuti itongwe murunyararo. Saka tiri kutageta mao veterans zvakare.
Zvimwe zvakaita samaroad show zvatinonzwa zviri kuitwa izvo, muri kuitawo sei imi naizvozvo?
Tiri kutageta mamakets anoitwa kumusha. Each and every ward ine market day rayo. Saka tiri kuteerera mamaket days wayo ndo kunenge kwakaungana vanhu tichindokurudzira nyaya yekuti sarudzo ngadziitwe dzakachena. Sarudzo hadziri mhirizhonga. Kukarudzirana mumusha zvinhu zvakaipa zvikuru.
Mukuru wesangano reCOTRAD vazivanai muzorodzi vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu, magweta vemapato anopikisa pamwe neveruzhinji vanoti vari kutyira kuti hurumende inogona kutanga kushandisa mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Act uyo unozivikanwa neremadunhurirwa rekuti Patriotic Act kumbunyikidza vemapata anopikisa vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevatori venhavu sezvo nyika yaitarisana nesarudzo mwedzi unouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuranona nekufambiswa kwezvirongwa musangano ravana chipangamazano panyaya dzemutemo reVeritas Valis weJamela vaudza Studio 7 kuti pane kuchema-chema zvikuru munyika zvichitevera kusainwa kwemutemo uyu nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nekuti munhu wese anogona kusungwa akataura zviri kukanganiswa nehurumende.
Zvinoita sezvinokaisa panyaya iyoyi yanonzi Patriotic Act inyaya yekuti mutemo yacho uri kuisiwa asi pasina kunyatsoitwa atingati nechirungu madefinition anonyatsobuda zvakajeka kuti zvii zvinorehwa. Ndichipa somuenzaniso, kana ukanzi iwewe waita mhosva yekuti waita upset constitutional government unongosara uriwo unongofungidzira wega kuti kuchingava chii chaizvoizvo chandinenge ndaita kuti ndinzi ndatsamwisa hurumende.
Vanotiwo kunyange vemapato anopikisa vanogona kupinda mutsekwende pasi pemutemo uyu apo vanenge vachitsvaga rutsigiro nekuti mashoko avo anogona kuonekwa sekuti vazvidza hurumende.
Saka zvinopa nepotwa sarudzo apa vanhu vaenda mumamana umuma vanenge vachitsvaga rutsigiro ndezvipi zvingaguma zvavasungisa. Unogona kuzowanikwa hako usina mhosva nematare asi chiripo maringe unenge watombosungwa wasungirwa nhauro aya unenge wagona kutaura. Saka izvi zvinako kukanganisa kutaura kwakasununguka munyika yakasununguka.
Vachipindura vari kushora mutemo uyu, gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vanoti vari kuushora havasi kuunzwisisa.
Zvaunoreva muchipindi ndezvekuti kana munhu akaenda kunze kwenyika onoita musangano nehurumende yeikoko, musangano uri wekuti nyika yedu inge ichiisirwa zvirango zveupfumi kana kuti vekunyika ikoko vasatengeserana nesu, zvinove zvinozokonzera kuti vanhu vemunyika medu vange vachitambura zvakanyanya. Iyoyo taakuti imhosva.
Mukuru musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Dr Tavani Moyo vanoti zviri pachena kuti chikamu chemutemo uyu chinotyora kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka dzavanopiwa nebumbiro remutemo.
Ukataura unogona kupara mhosva inova inonzi iyo wakanganisa zvido zvenyika kana kuti kuchengetedzwa kwayo. Izvi zvinongoreva kuti chigamba ichi chinopa hurumende masimba akapamidzirwa akavandudzirwa kuti abate ani nani zvake waanongofunga kuti vaakuda kubata.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr Wellington Gadzikwa vati
taura kwevanhu hakusi kwemunokoka zvirango zveupfumi. Ndona sekuti vanoda kuranga nyika ine zvirango zveupfumi handifunge kuti tingangoti foreign policy yavo ingave inoita kuti iudzirwe nevanhuwo zvavo muno muZimbabwe. Vanozvokuranga zveupfuma ipo vatione pfungwa dzavo kare, vanenge vakatoita pfungwa dzavo kare kuti Zimbabwe da kuiti tipidzise panyaya dzakatipidzise pakati.
Mukuru wesangano reAmnesty International muZimbabwe amai Lucy Masuka avaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika kusaina mutemo uyu kuchikora kodzero dzeveruzhinji dzekutaura vakasununguka pamwe nekushanda nevanhu vavanoda zvinova zvinotyora bumbiro remutemo.
There's Amnesty International. We are calling upon the president to reverse his decision.
Se Amnesty International tinoti mutungamiriri wenyika ngavabvise mutemo uyu varemekedze kodzero dzevanhu.
Muzinda wemiriri weAmerica muZimbabwe wakashora kusainwa kwemutemo uyu uchiti unotyora kodzero dzevana veZimbabwe pamwe nekukanganisa urongwa hwehurumende hwekugadzirisa ukama nenyika dzakatemera vakuru vayo zvirango. Mutemo uyu wakashorwawo neUnited Nations, African Human Rights Commission, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze uye gungano reEuropean Union. Mitongo inopiwa vanhu vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu inosanganisira rufu, kugara mujeri kwemakore makumi maviri, kurambidzwa kuvhota kana kutorerwa ugaro citizenship. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Pana vana chiremba vakati wandei munyika vanoti madzimai echidiki akawanda kunyanya vari muzvikoro zvezvidzidzo zvepamusoro-soro vave kushandisa zvisina kunaka piritsi rekudzivirira kubata pamuviri kana kuti emergency contraception pill nechirungu rinozivikanwa nekunzi morning after pill, izvo zvinonzi zvinogona kukanganisawo miri yavo. Tinzwe zvizhinji kubva kumutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa.
Mumwe mudzimai wechidiki akambodzidza pabindura University of Science Education, Telmo Kupara, anoti dzimwe nguva rudo runoputira madzimai echidiki vopedzisira vava kunwa mapiritsi aya zvakanyanyisa.
Unoko chidana nemunhu wako, mosvika pamunorara mese, probably condom rinoputika kana kuti munotoita sex mositorina protection ende mapedza mozotanga kuti tikuda kuti ubate nhumbu iwo nenyaya kuti unoko chida munhu wako. Anosvika pano kuti totsvaga morning after umwe morning after neyewinye nawo yekuti unenge uchida munhu wako unongomwa.
Mumwe wechidiki anoshanda nesangano rinomirira kodzero dzevadzidzi vechidzimai reFemale Students Network Trust vanobet kuva mudiki vanoti dzimwe nguva hurombo ndihwo huri kusundira vasikana ava mukushandisa piritsi remorning after.
Pane nyaya iri kuitika yekuti vasikana vari kudanana nevarume vakuru vaya vanenge vane mari. Kazhinji kacho varume ivavo vanowanzo vambunyikidza zvikuru kwazvo kuti varare navo vasina kudzivirira. Vasikana vanozopedzisirawo vatora mapiritsi aya kuti vasabati pamuviri. Saka nekuti zvinhu zvaoma munyika, vasikana vanongopedzisira vakuita chero zvavaita kuti vakwanise kuwana mari yekurarama vari mumakoreji nemayunivhesiti.
Chiremba wechidiki Dr. Mishek Ruwende vanotsanangura pamusoro pezvimwe zvinogona kukanganisika mumuviri wemudzimai anoshandisa piritsi iri zvisina mwero.
Kunzwa kuda kurutsa kana kutorutsa chaiko, kunzwa dzungu, kuchaya, kunzwa mudumbu kurwadza kana kunzwa musoro uchirwadza ndomatambudziko anoitika pamaawa mashoma anotera kana munhu anwa mapiritsi kana panguva iyoyo. Uyezvo nekufamba kwenguva kana vanhu vakangomwa mapiritsi aya pese pese zvinokanganisa kuteera kwavo. Tinotarisira kuti munhu anofanira kuteera kamwe chete pamwedzi uye nenguva imwe cheteyo. Nguva haifani kusiyana. Uchingonwa piritsi zvinogona kukanganisa kuteera kwako, wakuteera zvakapfurikidza. Uye zvirimwe dambudziko nderekuti piritsi iri effectiveness hwaro pakudzivirira pamuviri huri pasi pedzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri dzakafanana nemamwe mapiritsi anomwiwa mazuva ose kana majekiseni aya kana makondomu.
Dr. Ruwende vanokurudzira madzimai kuti vasashandisa piritsi iri zvakapfurikidza.
Ukaona wakutora piritsi iri kanofura kamwe chete pamwedzi, zvinoreva kuti unofanira kutora dzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri kwete piritsi iri.
Asi wechidiki anorwira kodzero dzemadzimai amaita Piwa naShe Simango Muzawanga vanoti varume ndivo vanokonzera kuti madzimai echidiki nevasikana vamwe mapiritsi aya.
Inyaya yekuti munhu anenge asvika pakuramba kuti zvoni mimba iyi yavabatira hatina kuironga, mimba yavabatira haisi yangu. Munhu akuchifunga kuti inini handina zvikwanisiro zvekuti mwana ushu ndipfurire pamberi kuti angari pakati pevapenyu. Nenyaya yekuti rwendo rwekuti mwana achizenge aripo rwendo rwakakura runotangisira pakunyoresa, pazvikwanisiro zvinoda amai, chava chadya nekuita sei. Saka munhu azotarisa zvakamukomberedza nezvaari kuitirwa anozopedzisira onoti hazviri nani ndiite sei, ndine maemergency contraceptives aya.
Asi mukuru wesangano runomirira kodzero dzevanhurume revarume Svinurai Vhukani Madhodha Vatemba Nzounenda vanoramba kuti varume vanomanikidza madzimai avanenge vaita bonde nawo kutenga piritsi iri.
Tikanyatsozvitarisa tikaita tsvagurudzo tinotozoona kuti varume vashoma vanoziva nezvemapiritsi iwaya. Ende kazhinji kacho varume kana vachinge vaita zvinhizvi havazomborambi vachienda mberi vachirangarira nezvazvo, asi kuti anozosara ave nepfungwa dzakadzama kana kuti dzinodzama munhukadzi. Saka ndiye ega anotora decision nhano yekuti ndakunomwa mapiritsi aya kuti ndisabate pamuviri.
Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinoti kushandiswa kwepiritsi reemergency contraception pill kuri kuita kuti vasikana vabatire zvimwe zvirwere zvepabonde, nekuti chavanenge vachida kudzivirira pamuviri chete vachikangamwa zvimwe zvirwere zvepabonde. Ana chiremba vanokurudzirawo vasikana vabvazera kuti vasashandise morning after nguva dzose, asi kuti vasarudze dzimwe nzira dzekuzvidzivirira nadzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakatsununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sangano reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari yakapetwa kaviri kubva pamari yaidiwa muna chivabvu yemiriyoni imwe chete yemadhora yemunyika kuenda pamamiriyoni maviri emadhora yemunyika muna chikumi. Izvi zvinouya mushure mekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kunonzi kwakaitika muna chivabvu. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mihoro yevashandi vakawanda iri kunzi haina chaichatenga, ukuwo hurumende iri kukurudzira vemabhizimusi kuti vaderedze mitengo yezvinhu ichiti dhora remunyika ragadzikana kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti zvinongoreva kuti vakawanda vari kurara nenzara sezvo vari vashoma vanokwanisa kuwana mari yave kudiwa nemhuri yevanhu vatanhatu iyi.
Maemployers ndivo vanotengesa neUS dollar, ndivo zvekare vanotengesa neRTGS isingabatiki, ndivo vane maprices kumashops akati kwirei. Tiri kuona kuti havasiri pahari kana kuti pakuti nyaya ingagadziriswa sei sezvo ivo vari kuita mari. Saka idambudziko riripo munyika, hatizivi kuti ichapedzwa sei.
Mashoko avamoyo anotsinirwa nemunyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas Chamiarira vanoti
ichocho ichokwadi nokuda kwekuti dhora redu ZW RTGS currency kana angave mabond notes zviri kuramba zvichishayiwa simba takatarisana nemitengo yezvinhu iri kuwanikwa muzvitoro, nekuti vanhu vedu vanenge vakatara mitengo iyi neUSD kana kuti parallel market equivalent of USD. Zveofficial USD bank rates izvo kungotaura bvata hapana anozviteerera.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanotiwo mumwedzi wachikumi ndimo makanyanya kukwira kwemitengo yezvinhu mushure mekudonha kwedhora remunyika.
Asi tinovimba kuti nezviri kuitwa nehurumende kuti vakasunga uwandu hwemari yenyika haisi kubuditswa zvekumhanya, tingangoti zviri kuitwa nehurumende zviri kushanda. Chatisingazozive kuti neramangwana kana vakazoda kubuditsa mari kana kuti kubhadhara masupplyers avo zvichazovei.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakakanganisa munhu wese, asi vashandi ndo vakanyanya kukanganiswa nekuti mihoro yavo yakaramba iri payaive uku mitengo yezvinhu ichiita chamuramba mhuru. Saka zvingagadziriswa sei izvi? Dr. Chitambara vanoti
panotodiwa social contract, kuti masocial partners anga achigara pasi owirirana kutora matanho anofanira kunge achitorwa kuunza kugadzikana munyika. Mareforms anenge achifanira kuzoitwa implemented under the social contract anga achisanganisira mamonetary reforms, mafiscal reforms nemainstitutional reforms. Saka social contract inongobatsira kuti vanhu vanga vachiwirirana kuti tizoitwa sei kuti tigadzirise mamiriro akaita upfumi hwenyika.
Nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende dzeNational Joint Negotiating Council dzinonzi dziri kuramba dzichitadza kusimuka, ukuwo nhaurirano dzetripartite negotiating forum dzinonzi dziri kutadzawo kusimuka, izvo zvinonzi zvave kuita kuti masangano evashandi afunge kubuda zvavo munhaurirano idzi. Muchirongwa chedu chelive talk cheve chidiki The Connection na 8 PM, nasi tiri kutarisa kudzorwa kweZimbabwe makundano enhabvu eFIFA. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Rimwe gweta ropikisa mutemo wesarudzo unorambidza vagara kunze kwenguva inodarika gore kuvhota. Vakawanda voshora kurohwa kwemutori wenhau weStudio 7 nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANUPF kuvulawayo nezuro. Kuwandudzwa kwemutemo wecriminal law reform kunonzi kunombonyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pamberi pesarudzo. Tabatashka kumagume chirongwa chedu. Ivaine suzakari mangwana. Anakoni kayane mufaro. Ndini wenyu. Jonga kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Ndi kusemi na standikile mshanga.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuNtulikazi 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
lendaba yomthetho othwa Patriotic Act uyasethusa kakhulu njengezapho kodwa ibikhona phela imthetho efana naleyi efakwa ngu Ian Smith ayisinqabe nanga ukuthi singaye empini yebo kwethusa iyasethusa kodwa asoze isenze singenze okumele sikwenze
inengi liyawusola umthetho omutsha we-Criminal Law Codification Reform Act loba i-Patriotic Act lisithi uzasetshenziswa ukwephula amalungelo oluntu ngesikhathi sokhetho.
Remember, even May or KD, so we are gathering information. That's why I'm in the case of Zimbabwe Republic. This we are conducting our investigations.
Intathelizindaba Studio 7, Anastasia Ndlovu uthi amapholisa ogatsha lwe-CID amtshayele ucingo lamhla ebuzisisa ngokutshaywa kwakhe ngabaqanjwa njengamalunga ebandla leZANU-PF ngobulawayo. Ukwanakala kwesimo somnotho welizwe kubika sokudala ukuba inengi ligcine lingena ebunzimeni bokulandela lonke udumo oluzayo ukuze athole imali ngesiphangiphangi okunjengenhlelo zama-pyramid schemes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ingcwethi ezicobungula ezemithetho amagqwetha amalungelo oluntu uzulu lamabandla aphikisayo bathi umthetho omutsha we-Criminal Law Codification Reform Act loba i-Patriotic Act uzasetshenziswa ukwephula amalungelo kazulu ngesikhathi sokhetho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esisayine ukuba umthetho lo uqale ukusebenza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Ingcitshi zithi lumthetho wephula amalungelo oluntu ngendlela emangalisayo zisithi kawuhambelani lalokho okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Enye yalezi ngcitshi elombono munye ngumnumzana Lizwe Jamela oligqwetha elisebenza lenhlanganiso ye-Veritas.
Asikhangele ngendaba yama-elections vela aseseduze lawa ngo-August. Ama-political parties kumbe ama political activists kumbe laba abafisa ukuthi bekhethwe kukhetho ngalapho ukuthi behambe phela ezigabeni labo bekhankasa ukuthi bedinga usekelo ukuthi labo bevotelwe ehofisini. So uyabona nxa umuntu ekhankasa ulakho ukuthi ekhuluma ukuthi hayi sina sifuna ukuthi lisikhethe ngoba sizalenza into enje sifuna ukuthi uhulumende lo khona kathi esuke ngoba uphambanisa indawo lezi kayenzi kuhlela lathi nesithi khona isiza kulungisela. So nxa ukhuluma khonokho ulakho ukuthi la ufithi usubotshiwe ngoba kuthiwa wena sizondisa uhulumende.
UJamela uqhubeke esithi lumthetho lezijeziswe eziphambana leminye imithetho enjengaleyo enika uZulu inkululeko yokutsho imibono yakhe asole uhulumende nxa lapho ephosisile kungela kwesabela ukubotshwa loba ukujeziswa ngesigwebo sokulengiswa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lumthetho mubi esithi ulakho ubaphazamisa emikhankasweni yabo njengebandla.
Inhloso yokusayina lo mthetho omubi kangaka ikuthi bawusebenzise masinyane kwenzela ukuthi bahlukumeze njalo banqabele amanye amabandla afuna ukukhankasa ngesikhathi sokhetho. Yiyo injongo yayo. Yikho ke sithi thina konke lokhu kukhombisa ukuthi akusoze kube le free and fair elections. Kodwa lokhu akusiphi ukuthi sibole inhliziyo ngoba abantu sebezimelele.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sezapho uMnumzana Msongelwa Ndlovu, yena othi imithetho enjengaleyi iyethusa.
Le ndaba yomthetho okamnangagwa othiwa yi-Patriotic Act siyawunanzelela njalo uyasethusa kakhulu njengezapho. Kodwa ibikhona phela imithetho efana naleyi eyafakwa ngu-Ian Smith after UDI. Ayisinqabelanga ukuthi singaye empini sikhulule ilizwe lakithi. Yebo kwethusa, iyasethusa, kodwa asoze isenze singenze okumele sikwenze ukuthi sikhulule uZulu. Sizaqhubeka thina ngomsebenzi esiwenzayo sikhankasa.
I-Studio 7 kanye nelisanga ukuzwa imibono kamphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi. Kodwa ekhuluma ngemva kokuphathiswa kwalomthetho edayile eSenate, wathi lomthetho uqhakathekile kwezomvikela welizwe. Ilunga leZANU-PF ozamela ibandla leli eMpopo Mamzilikazi uMnumzana Admire Masikati uthi akakuboni okubi ngalomthetho.
I-Patriotic Act ayimphambaniseli ukhankaso lwami ngenxa yokuthi nxa ukhankasa ukhankasa ebantwini, abanye bayithanda abanye abayithandi. Kodwa okuqhakathekile yokuthi wena njengomuntu okhankasayo uzwana na okunganani endilivumelana okunganani labantu yabokhuluma lapho ukwenzela ukuthi izinto zakho zikuhambele kakuhle. So mina njengomunye wabantu abakhankasayo kukhankaso lokhetho lwamhla ka 23 August 2023 amboni uhlupho olukhona kumbe impambaniso engingayithola ku Patriotic Act le khona.
Abatholakala belicala phansi kwalomthetho babikwa belakho ukugwetshelwa ugodo ukumbe kuhlala ejele okwesikhathi eside. Umthetho lo uza ngesikhathi kungasensuku zatshwala ukuthi ngoqhutsho ukhetho elizweni lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kungalesi sizathu ingcwethi ezicubungela ezombusazwe zisithi ulakho ukusetshenziswa ukwethusela lokuhlukumeza ababandla aphikisayo loba labo abalemibono ehlukile likahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Intahleli zindaba yeStudio 7, u-Anastasia Ndlovu uthi amapholisa ogatsha lwe-Central Investigation Department, i-CID, amtshayele ucingo lamhla ibuzisisa ngokutshaywa kwakhe ngabaqanjwa njengamalunga ebandla leZANU-PF kobulawayo izolo, ababikwa bebexotsha abathengisa ezitaladini kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi ulokhe esizwa ubuhlungu emzimbeni ngemva kokutshaywa.
Ubuhlungu bomzimba lokhe bukhona, intamo, ukunyathela nyathela nzima, leqolo lingathi liyatshisa-tshisa, ubuso buyehla ukuvuvuka, kodwa amehlo abuhlungu lekhanda. Njalo ukuhlukuluzwa kwabantu kukhona. Le ntatheli zindaba ebengilazo izolo, lazo zitshayiwe but njengokuthi bengabantu abangamadoda benelisile ukubaleka. Umsebenzi wami ngokuthatha izindaba ngisekelwa yisisekelo sombuso welizwe esingivumelayo. Lo hulumende angivumela ukuba ngisebenze eZimbabwe. Mina I'm an accredited journalist under Voice of America. Akukho engikwenzayo okungekho emthethweni eZimbabwe. Ngihlawulile yonke imfanelo engenza ngivumeleke ukusebenza eZimbabwe. Okwamanje silinde ukuthi sonyamangala ukuthi ukutshaywa kwabantu kuyabe sokuhlangaphi.
Isikhwemi samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalolu daba.
Remember, isn't me okay, Dolo, so we have to gather information. That's why I'm saying that this is the Nigerian Zimbabwe Republic. This will be conducting our investigations.
Sibuze umgcinisihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo uMnumzana Jabulani Sibanda ngalolu daba. Wathi wonke umuntu kufanele alandele imithetho yekhansili, kodwa kasoze akhulume okuningi ngalo ngoba ephandle kwedolobho njalo engakwazi okuningi okwenzakeleyo. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube ka-Ward 1 enzikini yedolobho uthi udaba lolu Sabalu hlafuna emhlanganweni eminingi leziphathamandla zikahulumende labanye ama stakeholders ngesingisi kodwa abathengisayo laba okusobala ukuthi abayisibo bezigabeni zeMathebeleland bayala ukusuka ezitaladini.
Ngaba nemhlangano eminingi mina mathupha loba ukuthi bani wazama bamehlula ngoba bamtshela utsharuka labo ukuthi hayi wasebenzisana nesishono utsharuka ukuthi uya kuzotora burawayo ndibana alisebenzisayo uba kuswanda uyakwazi azama ukuya khona le indaba ka-5 aven yaze yadiscussa ngithi ku-joint operation command at provincial level shared by the uminister umama Ncube babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi kabaphuku njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabe bandla liphi ungafika khona phana bagqokile nje baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bantu.
Asizweni umbono kamnumzana Njabulo Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum ngalolu daba.
Ya si uhlungu ngalokho sikuzwileyo echaywa ngemuva wokuthi thina njengenkokheli zentatheli zindaba sike sakhulumisana la ma-political parties ukuthi khona bengahlukuluzi intatheli zindaba. Kuyasihlupha ukuthi khona awukabi lo muntu osethe wabotshwa ngoba imfanekiso ikhona, lama-videos akhona, abantu bangikhona ababonakele ukutshengisela ukuthi ngabohlangothi luphi. Sizazama ukuthi sikhulumisane la amapolisi njengoba sike zahamba lawo ilizwe lonke sikhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo lokuthi intatheli zindaba zingatholakali lo monakalo. Kubuhlungu kakhulu uthole ukuthi khona laba abantu batshaye intatheli zindaba ngomfazi ngesikhathi kule nsolo yokuthi khona balutshwana abantu abaswasazana abazintatheli zindaba. Nangu lo usisi Anastasia ozimiseleyo ukuthi asebenze kodwa sesitholakala ukuthi kulezi gebengu ezitshengiseka ukuthi khona azifuni ukuthi kube le ntatheli zindaba ezingobomama. Siyakusola kakhulu lokhu, sicela amapholisa ukuthi khona ekhangele into leyo acubungule ukuthi uhambe njani labo abathe babonakala ukuthi yibo abathi bephambi kwakho bebise phambili kumakhosi.
Ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela iZimbabwe Union of Journalists, iMisa Zimbabwe, lezinye lazo sezisole kakhulu lolu daba njalo zithi zizaphathisa ngendleko zokuthi uAnastasia Ndlovu athole usizo lokuhlolwa emitshineni. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Ngqobani Sithole usekhweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuba yesule umugqa womthetho olawula izokhetho we-Electoral Act othathela izizalwane zeZimbabwe ilungelo lokuvota nxa zithe zahlala phandle kwelizwe okomnyaka olengxenye kumbe inyanga ezilitshumi lesitshiyangalombili i-18 months zingaphendukanga ekhaya. Igqwetha likamnumzana Sithole umnumzana Eddington Chinake ufikise amaphepha lawo emthethwandaba lamuhla. Umnumzana Sithole uthi i-High Court kumele isule isahluko 23 somthetho lo ngoba ukuthathela abantu beZimbabwe ilungelo lokuvota kuyikwephula isisekelo sombuso welizwe. Udaba lolu luza ngemva kokuvinjwa kukamnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa lidale le-High Court ngemva kokumangalelwa ngumsekeli we-ZANU PF esithi umnumzana Kasukuwere akumelanga avunyelwe ukuncintisa ngoba ihlale kwele South Africa okwesikhathi esedlula umnyaka olengxenye. Kodwa yena umnumzana Kasukuwere uyasiphikisa lesi sinqumo emthethwandaba we-Supreme Court. Kusenjalo amapholisa athi asevule uphenyo phezu kommeli we-Churumans South olilunga le-ZANU PF unkosikazi Barbara Rhodes ongumsekeli njalo kamphathi ntambo obona ngezokuthekelelwa kwelizwe yena obikwa ephume kwenye i-audio ethethisa ipholisa elalibophe ilunga le-ZANU PF elalidabule amagwaliba ebandla le-CCC okukhankasela ukhetho. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Election Support Network ziqhuba inhlelo ezikhuthaza ukuthula elizweni ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Iningi kodwa liyathandabuza ukuba inhlelo lezi zilakho na ukuvimba udlakela osulumemetheka elizweni. Kubika uGibbs Dube we-Studio 7.
Izesini ekuba uhlelo lwe-Voting Peace emigoqweni isingene endaweni ezigoqela eGogwe, eMagunje, leNkayi, lapho kuthaza khona uZulu ukuba akhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula. Ezinye njalo inhlanganiso eziqhuba inhlelo ezifanayo nge-Community Tolerance, Reconciliation and Development Trust leHill Zimbabwe. Benza lokhu kulandela imbiko ethi baningi abantu abakhahlanyezwa elizweni lonke jikelele ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi ziqakathekile inhlelo lezi.
Kuyanceda ukuthi kusikhumbuze ukuba thina singabomakhelwane, siyaphilisana njalo sonke singabantwana beZimbabwe. Akudingakali ukuthi sixabane ngenxa yokuthi silembono ehlukeneyo ngalesi sikhathi sokhetho. Ngakho-ke yonke imikhankaso iqakathekile, akumelanga sikhangelele umkhankaso phansi eyabe incedisa ukukhumbuza abantu ukuthi bebe lokuthula.
USibanda uphinde wathi kuqakatheke njalo ukuba abantu bavikele abanye ngesikhathi sokhetho.
Singenza ama-campaigns wonke, kodwa into eqakathekile ukuguqula indlela sonke esicabanga ngayo. Ubudlwangudlwangu buqaliswa ngabantu, kungaqedwa ngabantu.
Lokhu usekelwa ngunkosazana Ellen Shiriyetenga okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Uhlelo olama-road shows olukhuthaza ukuthula olukhutshwa izinhlanganiso ezizimele zodwa ezifana le-Zesney Contract le-Hill Zimbabwe silubona luqakathekile kakhulu elizweni ngoba luyafundisa njalo ikakhulu sikhangelane lesikhathi leso esokhetho. Into esihlukumezayo njengebandla yokuthi udlakela luyakhula lokhe lusiba luningi, ikakhulu udlakela oluyenza ebantwini abe-CCC labanye nje abangasekeli iZANU-PF. Sibona udlakela lolu lusuka ebantwini abefazi njalo labasekeli abeZANU-PF bayethusela abantu ezigabeni lapho abahlala khona. Njalo sibona lamatitsha ikakhulu laba abafundisa emakhaya ukuthi beyethusela.
Unkosazana Kethwe Bebe olandela ezombusazwe uthi kunzima ukwenqabela udlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi sokhetho.
So kungumkhuba nje ukuthi every time nxa kuzaba lokhetho kube lokulimala kwabantu, lokudilizwa kwezwakhiwo, legasi elichithekayo, and akuyona into entsha, into eqale nje ngo-1980. But okumangalisayo okuyikhona futhi okungani kwenza lento iqhubeke yikuthi bakhona abangathintwa ngumthetho esingathi selection application of the law. Uzonanzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu ababangela udlakela babe besazakala, bebonakala these days kulezindlela eziningi esingathi technology ezilokuveza abantu abayenza lokho. But uzothola ukuthi amapholisa ababophi. Sizokhumbula even ngama-by elections kulabantu ababonakala bechaya abantu einsiza ematopo ngale lanxa izakhamizi zahamba zakhuluma emapholiseni, akulanto enziwayo kuze kube lanamhlanje.
Umnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uncoma okwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
Siyafisa ukubana ukhetho lolu lube lukhetho olungeladlame phakathi, abantu bafunde ukuzwisisa ukuthi vele asuze sibone ngokufana nayo. Nxa omunye ethe wahamba ehlangothini leZANU-PF, omunye aye ku-CCC, kumbe omunye kumthwakazi, kumbe omunye kuzaphu, sonke singabantwana beZimbabwe, singabantwana bani. So siyayikhwabitha imizamo eyenziwa yilabo abezesini lamanye amaqembu atshiyetshiyeneyo. Siloyisa lokuthi abama-church labo abenkolo bangenele phakathi, ngoba abantu abaningi bayangene ezinkolweni. Abakhuluma ezimfeni labo balokhuze bakhulume okuzwayo ngodaba lokuthi kube lokuthula phakathi kwabantwana beZimbabwe, ngoba singabantwana abanye, sizihlobo, siyazalana. Akudingeki-ke ukubana sigebengane, sigadangane ngenxa yokuthi kona sokubuye ukhetho. Ukhetho yinto ebuya idlule, kodwa ubungane ubuhlobo abusoze budlule njalo abugezwa ngesepa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhulume kakhulu emphakathini ngokuthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ubonakala kwesimo somnotho welizwe kubika sokudala ukuthi iningi lizithole lingena lapho kwezinye inhlelo lapho elingathola khona imali ngesiphangiphangi. Abantu bengena kulezi nhlelo bethenjiswa ukuthi bazathula inzuzo eningi masinyane okunjengama-pyramid schemes. Intatheli izindaba wabathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula yezomnotho kanye labawele emaqhingeni lawo bachasisa ukulahlekelwa kwabo. Ngeviki ephelileyo kubotshwe owasungula uhlelo olwe-e-creator uJao Jiatong labanye ababili uTrimota Fumanei kanye loJustin Kuchekenya abahuquluza uZulu amadola eMelika aphezu kwesigidi i-$1 million. Umnumzana Ben Ndlovu, omunye wabaqilwa ehlelweni lwe-e-creator, uchasisa ngokulahlekelwa kwakhe.
Ekuqaliseni ngafaka imali yami ngabe ngiyisanelisa ukuthi ngikhiphe emva kwenyanga, bese ngijoyinisa abanye abantu lami babaningi ngaphansi kwami, okutsho ukuthi bese singabantu abafika i-15 abantu abasuka kimi. Bonke laba abanye engabajoyinisayo mina inyanga ibengapheli, ngakho bebelokhe bengingatholi lutho. Kodwa mina yami imali engayifakayo ngase ngiyikhuphile, sengilindele nje kuphela ukuthi ngidle abantwana bayo. Kube buhlungu kuphela ukuthi yona le imali ivalelwe phakathi lokuthi abantu abajoyiniswe yimi bagcine bedliwa bengasanelisi ukuthi bethole imali yabo njalo.
Omunye wabafundi bekolishi eleGwanda University uPride Ncube uthi bafunde isifundo sokuthi imali iyasetshenzelwa ayibuyi yodwa.
Ba mina ngumntwana wesikolo bese ngifakela imali yefees phakathi, bese ngifaka imali ye-laptop phakathi, imali yami yonke, because i-creator lisithi ungafaka imali eningi uyenza imali eningi, uyenza imali eningi ngamalanga ngamalanga. So ithe ivuke ngekho, hhayi ngizobuhlungu kakhulu, ladla abazali bami lokuthi ngibatshele njani, angikwazi ukuthi ngiqalisele ngaphi, ngithini, ngibhalansi izinto. Kunzima, i-creator isibulele kakhulu and isibulele kakhulu. Isifundisile futhi ukuthi kamele like sivuse njengabantwana, like nya abantwana besikolo sizama ukuvusa singaphongi ku-download imali, imali yasetshenzelwa.
Unkosazana Janet Gumbi uthi abantu abatsha bafuna imali ebuya lula njalo masinya, kungakho behugeka kunhlelo zama-pyramid schemes.
Thina sikhangelele i-fast cash, uyakuphiwa imali ye-fees obusucabanga ukuthi ungayispina njani masinya ukuze lawe uthole i-pocket money. Okunye lawe nxa ungenisa abanye abantu ngaphansi kwakho uzuza enye imali. Kodwa ngemva kwalokho wayenzakalayo nge-e-creator sesilokuthandabuza ukungena kunhlelo lezi. Ibona engani uhulumende nxa engavula amakhampani abantu basebenze kuzavala konke lokho okuyinformal, ngoba iqiniso yokuthi abantu bayalingeka ngenxa yokuthi wonke umuntu uzama ukudinga imali.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho eNational University of Science and Technology iNUST weluleka uZulu ngodaba lwama-pyramid scheme.
Nxa sikhuluma i-pyramid scheme ngumhlobo webhizinisi engekho emthethweni. Uyanxuswa ukubana ufake imali yakho, uthenjise ukubana uzaphiwa imali yakho esiphindaphindiwe. Imvama yikuthi nxa uthe wafaka imali yakho, abakuqala umnikazi uyaqala alinike sibili imali yakhe. Okusuka kube khona ukuthi engabona kubana sokujoyine abantu abaningi, uyathatha imali le agcine esinyamalele. Isicebiso engisinika abantu ubana ungabona kusiba lo mhlobo webhizinisi othi bise imali yakho siyakunika isiphindaphindiwe, basophe khonapho, ungaba yi-pyramid scheme.
Akuqali ukuba uZulu alahlekelwe yimali kunhlelo zama-pyramid scheme kwele Zimbabwe. Ingcwethi kwezomnotho zihlala ziqonqosela uZulu ukuba aqaphelisise inhlelo ezithembisa inzuzo yemali ebuya masinya. Zisithi ezinye zezibonakeliso zalokhu yikuba kufanele ufake abanye abantu ngaphansi kwakho okwenza uthole inzuzo kulokhu. Abaqeqeshi kwezomnotho bathi umnotho wakhiwa ngesikhathi, ngakho lokhu okukhanya kuletha inzuzo ngesiphangiphangi kuvele kunuka santungwana ngokunjalo uZulu kufanele ahlehlele emuva kulokhu. Inhlanganiso e-Financial Intelligence Unit ebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe layo ikhuthaze uZulu ukuba aqaphelise inhlelo ze-Pyramid Scheme ngoba zingekho emthethweni njalo isikhathi esiningi abantu balahlekelwa yimali. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabo dokotela abathi abafunda emakolitshini labanye abesifazana kabasebenzisi ngemfanelo iphilisi lokwenqabela ukuzithwala. UTopias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-emergency contraception pill isetshenziswa ngabanye abesifazana eZimbabwe ukwenzela ukwenqabela ukuzithwala. Odokotela bathi kusobala ukuthi kulabanye abangalisebenzisi kahle. UThubelihle Ndlovu ofunda eNational University of Science and Technology uthi kuningi okwenza abasha belisebenzise iphilisi leli.
Abaningi abazali abakhulumi labo ngocansi. So bona baye bengafuni ukuthi umzali abone ukuthi khona umuntu sesenza ucansi. Abafuni ukumitha. Okwesithu i-peer pressure. Njengoba benjile ukuthi abazali abakhulumi labo bona sebebona kungcono ukuthi bekhulume bodwa sebetshelelana eceleni. 3, ungamitha umncane, impilo iyabanzima. So yikho begcina sebethatha wona lama emergency contraception pills.
UBinon Ncube owake wakhokhela inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi amankazana amaningi ikakhulu abasemakholitshini basebenzisa iphilisi leli ngoba kabazivikeli uma besiya emacansini.
Lingakhangela kube lesurvey enyebitshengisa ukuthi abantwana kuma-tertiary institutions abaningi sebelomkhuhlane we-HIV and AIDS. Sesinabantu abaningi abangesabiyo umkhuhlane but abesaba nje ukuzithwala. So yikho sokugcwala kakhulu ukusetshenziswa kwamaphilisi avalela ukuzithwala kulokusetshenziswa kwama-protection ngoba lapho abasekho khonapho sebesesabela ukuzithwala.
Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo uthi baningi abatsha abangasebenzisi iphilisi leli ngendlela eqondileyo.
Siyabona ukuthi sokubhahile ukuthi abantu basebenzise amaphilisi e-family planning la okuthiwa yi-morning after pill ukuthi umuntu uyabe vele emacansini engazange wavikela asevuke ekuseni egijima siyathenga la amaphilisi. Wona amaphilisi la ayenza kuhle sibili ukuthi asebenze avikele ukuthi umuntu angazithwali. Kodwa into esidanisa ukuthi abantu nxa sebekwenza lokhu ukuthi sokuyinjayelo. Hayi lokho kakusakhwabitheki, akumelanga abantu bayenze njalo.
Ungwenya uthi okuqakathekileyo ukuthi abatsha akumelanga be emacansini bengazivikelanga.
Kule mkhuhlane emibi enjengabo HIV, gonorrhea, syphilis, amawards, ohepatitis B, umuntu engabathola ekuhlanganeni emacansini kungavikelanga. Yikho hayi siyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bengazi bayenza injayelo yokuthi bahambe emacansini bevuke ekuseni sebesebenzisa leli philisi. Sokuyi-misuse or abuse yephilisi lele okuthiwa yi-morning after pill.
UZibusiso Mnandi omela amalungelo abasakhulayo ekunhlanganiso e-abangane uthi abatsha banamhlanje abasaqakathekisi ezamacansi njengabakudala.
Indlela esesikhangela ngayo ucansi lendlela esikhangela ngayo ukuzithwala sokutshintshile sokusenza ukuthi abantu ucansi kabasaluthathi ngendlela abantu ababeluthatha ngayo. Lokhu kuyenza ukuthi abantu bagcine bezisebenzisela amaphilisi lawa but kuyikuthi kudala ucansi lalingaphongukuyenziwa. Kwakumele kube lezinto ezenzakalayo, umele ulotsholo, umele uyenzeni ukuze uqale ukungena emacansini.
Unkosikazi Khadija Kasim, ingcweti ecubungula indaba zabasakhulayo, uthi abatsha kabalalwazi olugcweleyo ngokuzithwala lokuzivikela emacansini.
I don't know if it's lack of emancipation or just simple ignorance, or they're choosing to use this pill instead of other birth control methods like IUD, Jadal, Depo, birth control pill. But I'm thinking it's just ignorance, because by now, wonke umuntu usefundiswe birth control, different types.
Amanye amadokotela athi kumele abatsha bezivikele sonke isikhathi uma besiya emacansini kulokuthi besebenzise i-emergency contraception pill. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje, uhlelo lwabasakhulayo The Connection, lapho esiyabe sicubungula amalungiselelo okhetho oluzayo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.